Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechishanu, gunyana 15, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa michina yechizvino zvine biometric voter registration chokonzera mutauro munyika.
Munhu asina tsitsi nekutambudzika kwachikuitika muno munyika vanhu vari kushupika vanhu havana chekudya vanhu vari kurarama kiu mabhengi saka zvinhu zvinonyadzisa kutakura nemuzukuru kuenda kuamerica iyo hurumende yeamerica tinotoshamisika nekukashira madzo kuti dai isina kuburitsa mavhiza ekuti vaende kuamerica ikoko
rwendo rwemutungamiri wenyika kumusangano weUnited Nations General Assembly rworwadza vakawanda munyika Dynamos yosangana ne Caps United mumutambo uri kutarisiwa newakawanda nemusi wesvondo. Indyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe wesangano rinotungamira nyaya dzesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Amairita Makarau, vanoti vanhu vachatanga kunyoresa kuvhota kuti vave pagwaro idzva rinoshandisa michina yechizvino zvino kana kuti biometric voter register nemusi wemuvhuro. Asi musi uyu dare repamusoro rehigh court rinenge richizivawo nyaya yekuti zviri kuitwa nezeki zviri pamutemo here kana kuti kwete. Bato rinopikisa remdct rakaendesa mutungamiri wenyika Robert Mugabe. Mutevedzeri wavo vanove zvakare gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa uye Zeki kumatare edzimosva richiti zvavari kuita munyaya dzesarudzo kusanganisira nyaya yekutanga kunyoresa vavhoti hazvisi pamutemo. Mamwe masangano akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI aburitsawo mashoko kuvatori venhau nhasi achikurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Sangano iri rati nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu munguva yesarudzo kusanganisira kuvaita kafira mberi nekuvatyisidzira dzinofanira kumiswa. Mubatanidzwa wemasangano akawanda akazvimirira munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition waburitsawo mashoko kuvatori venhau uchiti hausi kufara nezviri kuitwa nezeki iyo unoti haisi kunyatsoshandawo nemasangano akazvimirira oga muzvirongwa zvayo. Sangano iri ratiwo nenyaya yekushaya dzidziso yakakwana yezvekunyoresa kuvhota, sarudzo idzi dzichangoita sedzimwe dzakaitwa kare dzisina kutambirwa nemapata anopikisa. Mashoko aya anotsinirwawo nemunyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora, ava vanoti nemasikati emusi wemuvhuro dare rinenge richizeya kuti zviri kuitwa nezeki zviri pamutemo here kana kuti kwete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Taadaizwa ne High Court nhasi tikaudzwa kuti nyaya iyi yakupinda musi wa 18 unova musi weMonday nenguva dza 2 o'clock ichinzwika naJustice Foroma weHigh Court. Tikuzviona hedu kuti vari kuda kunonoka kuti vagure nyaya iyi asi isu hatinetetete takamirira musi weMonday iwoyo. Musi weMonday ndo hanzi ndo unofanira kutanga chino chire session chavanga vachitaura chenhemaiki asi kune zvizhinji zvataona zvatabata iko zvino ndezvekuti vanhu vezeki ivava vari kushandisa maboda gezi kana kuti mayouth officer kuva vanhu vakodzidzira meshini yemabiometric kuti vagovhotesa vanhu. Tinopokana nazvo, tinorambirana nazvo izvozvo nokuti mayouth officers vanhu vebato 1 saka isu tinoda macivil servants asina bato rakarerekeka. Kuti kuda vanhu vari neutral, kuda vanhu vasingakwidzi kodzero dzevanhu.
Saka mataura here nezeki nezvechichemo ichi?
Hongu, ndatonyora tsamba kutaura kwandiri kuita iko zvino, aenda kuzeki kuti isu tiri kunyunyuta, tiri kubvumirana nenyaya yekuti vashandise mayouth officers. Dambudziko remayouth officers riko kuzvishavane. Pari zvino kune mayouth officers vari kutremwa muzvishavane anenge anotozikana nevanhu zvishavane ngezi nemutauni muya vari kushandisa mayouth officers. Saka tatopiwa information iyoyo uyezve tiri kuprocessa information iyo.
Ko kutanga kunyoresa kwemvuro uko muri kuti kudiwa kuvatsigire venyu?
Chokutanga ndechekuti pakauya vanhu vanenge varegista vanhu. Vanhu vedu ngavaende kunoregista kuvhota. Unoenda nechitupa chako netsamba inoratidza kuti unogara kupi. Tsamba iyoyo inogona kunge iri tsamba yasabhuku kana kuti tsamba yakanzela kana tsamba yaunonyora iwe pachako yodhindwa naCommissioner of Oaths. Saka unoenda netsamba iyoyo kana ipo pazeki pacho woti ndine tsamba yangu affidavit wofira tsamba yefomu iroro rodhindwa woregister kuvhota.
Munyori mkuru weMDC TV Douglas Mwonzora vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vanoti hapana chakaipa nekusarudzwa kwekomiti yebato rezanupf ichatungamira mukutsvagira bato iri rutsigiro pamberi pesarudzo sezvo izvi zvagara zvichiitwa mubato iri makoro ose anenge nyika yatarisana nesarudzo. Svondo rapera, mutungamiri wezanupf vaRobert Mugabe vanonzi vakadoma vakuru vebato ravo vashanu vanoti mudzimai vavo amai Grace Mugabe, murongi wemisangano yezvematongerwo enyika vaSylvia Kasukwere, murongi wemabasa vaIgnatius Chombo, munyori mubokareve chidiki vakudzai Chipanga pamwe nemunyori anoona nezvemutemo vaPatrick Chinamasa kuti vatungamire gadziriro resarudzo pamberi pesarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushoropodza danho iri vachiti nhengo idzi pamwe nenhengo dzemakomiti maduku ari pasi peii hombe dzakanyanya kurerekera kuchikwata cheG40 icho chinonzi chiri kupikisana nechinonzi cheLacoste. Dr. Ruhanya vanotiwo kunetsana kuri kuitika mubato rinopikisa reMDCT hakufanirwe kuonekwawo sekukundikana kwebato iri kugadzirira sarudzo sezvo mubatanidzwa wakapindwa nebato reMDC weMDC Alliance uri kushanda zvakasimba kugadzirirawo kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. MDCT mune kunetsana pakati pemutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai nemumwe wevatevedzeri vavo muzvare Tokozani Kupe nevamwe avo vari kupokana nedanho rekuumba mubatanidzwa uyu. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Ruhanya pamusoro penyaya iyi.
Vanga vasanyaya kutarira nyaya dzesaltinalism asi vatarire nhoroondo yekuti zvani paine chamaelection vanhu vanokomboza vati vanenge vari muelection committee yavo ndevati mune mutungamiri wevechidiki mune mutungamiri wevakadzi mune mukuru wemabasa kushandiswa kwemabasa muzano secretary for administration mune muna political komiza. Saka vanhu vese vaitwa mukomiti ndo vanofanira kunge vari mukomiti yekurwana maelection. Asi isisi tatinoziva komiti iyo yeCVN nanamugabe nanavakasikwere haisiyo inorana maelection anoita kuti zana hwine. Komiti inorana maelection anoita kuti zani hwine is a securocrat committee. Komiti ine mauto, ine komiti ine vanhu vakaretire muarmy, ikomiti ine vatori, ikomiti ine mabureaucrat vanhu vanoshanda muhurumende anga mapermanent secretary nevamwana yamusingaudzwi musingabudi mumanyuzipepa inototsvagwa nemi vanoongorora zvenhau kuti muione. Saka komiti iyeyo paichabuda ende ichakuratidza zvakamira sei. Iyo komiti yabudiswa ndiyo chayo komiti inofanira kunge ichirwana sarudzo dzemuzano kubvira nokubvira.
Asika Dr. Ruhanya, kune vamwe vari kuti komiti iyoyi vazhinji vakarerekera kuchikwata chinonzi G40 chiri kunetsana nechinonzi Lacoste muzano PF.
Komiti haisi kurwana maelections internal emuzano kuti vanoda kusarudzana muzano, iri kurwana maelections enyika. Vanhu vese vari muzano ngava kuLacoste ngava kuG40 ngava kupi kana zvimazita zvinopiwa vanhu vomuzano komiti inoseva munhu wese inoseva musangano wezanhu haisezi maindividuals teichazosvika pakuti yakundoimposa makandidati ichitora vanhu vemumapata ndopetivazoipomera mhosva asi semamirira yakaita zvizvi hatingaipomere mhosva nokuti mapato ezanhu anorwara maelection kana ari mafaction ode zvemafaction asi vanhu havazi zvizvipo zvavakapuwa nevanhu vezanhu kuti varane ende mapazi avanda anorwarati maelection emuzanhu kubvira nokubvira
totarisawo mapishapisha ari kuitika mubato rinopikisa remdc inotungamirwa navamogen tsvangirai munoonawo here vaine kurongeka kwamuri kuona kuri kuitwa muzano pf senzira yekugadzirira sarudzo
aiwa dambudziko rine vanhu vemdc ndekuti vanhu vanoona zvinhu padiki diki vamwe vacho vanoda zvinzvimbo kuti ndinge ndaenda pakati ndinge ndatora vanhu vakati vasingaoni the bigger picture asi tinoona sokuti bato ravo rinonzi vemdc alliance rina navaprofesa vose nenguve rina navabiti nevamwe vese vane zvavari kuita vane makomiti ava vari kusecha ari kurana sarudzo saka ndinoona sokuti mualliance yavo yeinonzi mdc vane basa guru ravari kuita vakatoita musangano wetinonzwa wakaitwa kukadoma musangano uyoyo ndo kutoita kuti anenge achirwana maelections ndiani anenge achiita zvestrategy ndiani anenge achiita zvekududzwa kumaseko ndiani anenge achiita zvemobilization ndiani vari kubatana asi vane matambudziko sematambudziko anongova nezanhu hapana bato risina matambudziko
avanga vari mukuru wesangano rezimbabwe democracy institute dr Paisai Ruhanya vari parunhare muHarare nestudio 7 mukuru webazi rezimbabwe electricity transmission and distribution company mudunhu remashonaland west vatichaona chikuvira vanoti vakuru vezvematongerwo enyika vari mumapurazi nevamwe vari kushandisa magetsi mumapurazi avo havasi kubhadhara magetsi danho ravanoti rave kukonzera kushayikwa kwemagetsi munyika Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wakokerwa neconsumer council of zimbabwe ccz vachikuvira vati vane dambudziko guru zvikuru mumapurazi rekusabhadharwa kwemagetsi uye kubatidzwa kwemagetsi zvisiri pamutemo vachikuvira vati izvi zviri kuitwa kazhinji nevakuru vezvematongerwo enyika
tinombozama kuti titaure nemastakeholders asi sometimes zvinobvisa zvapindawo politics kuti mutoro waapatiri ndewekuti tive nemhando dzekupa vanhu magetsi zvakachipa zviri afodhe zvinokwanisika papurasi ndo dambudziko rainjiniya wemuzvesa navo
vachitaura pamusangano wanhasi uyo watanga vanhu vakatsamwa nekuda kwekusagutsikana nemashandiro evashandi vezedtc mumwe mugari wemuchinoi amai tinoidaishe gwanzura vati pane uori hunoitika mubazi iri munyaya dzekuisirwa magetsi sezvo vekumashure vanotanga kuisirwa magetsi kutangira vemberi
hapana chikunyanyonidzwa pamapozi aripo zvese zviripo ndozvibhadhira mari kudiwa $95 yekuti vari vauye vezvesa ndinotora nguva yakareba gore rinopera ndingori pawaiting list woenda unobvunza kuzoisa waiting ndozoona mumwe munhu aita magetsi nhasi aenda kunorejesa nhasi mangwanani magetsi aritonocherwa mapozi ini tivangoitirwa chi tambo chete kuti magetsi aende kuboiska ipapo munosvikwanisa sei vezesa ipapo rezesa gadzirisai kati iri kuwanda kuvanhu vemapoku vakusa magetsi uori uriko
amai gwanzura vati midziyo nedzimba zviri kutsva nekuda kwekuenda nekudzoka kwemagetsi zvisina tsarukano
kuona vezesa vachiuya nguva iyoyo topozonozoti kwatsva tikada kuona vakatsvirwa vazhinji munomutaunhu makatombotsva kuwhite city kwatogara kwakatsva pamba asi vezesa vacho hativaoni vekanzi kuti vavezodzima moto hativaoni saka hatizivi kuti vezesa hamuna dzimwe nzira here dzamunokwanisa kushandisa kuti kana panhu pachinge patsva muite fast kusvika panhu paipatsva mukwanise kubatsira vanhu vanenge varipo
sachigaro weccz muzvari Rosemary Siya Chitema vakurudzira vanhu kuti vazive kuti kana vachida kukwidza nyaya yavo pavanenge vasina kugutsikana vanozvifambisa sei
ukaenda uchiziva kutizvo complaint yangu ndeishi yakabvira pakati apa ikasvika apo uchikwanisa kunyatsorondedzera kana kutizvo ndakamboona nhingi nekuti paipai vanhu unonzi wakambotaura nani onzi hamheno wandakambotaura naye hauchazivi kutizvo kwawataura naye siya wabunza zita, saka ukaziva kukomplena. Urukuzipa tingati chi ama yakanyaso kwana kutukwanse uchinomira.
Muzvarisi achitema vati musangano wanhasi ndemimwe yemisangano yavari kuita kuti vanhu vasangane nevanovapa zvinhu zvavanobhadhara mari kana kuti maservices.
Takaona zvakanaka kuti tiite inonzi create a platform inopa nzvimbo yekuti zvo maservice providers nevatengi vange vachisangana kuitira kuti pave nekunzwanana kwakawanda nekuti pakunzwanana paya ndo zvinoita kuti zvo maservices ange achifamba zvakanaka.
Muzvarisi achitema vati tarisiro yavo iri pabhiri idzva reConsumer Protection Act kuti ripasiswe muparamende sezvo riine simba rekuchengetedza kodzero dzevatengi zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende yeTogo yatanga hurukuro yekuita kuti mutemo unotara makore angaitwa nemutungamiri wenyika mushure memazuva mazhinji vanhu vachiratidzira vachida kuti mutemo uvandudzwe uye vachida kuti mutungamiri wenyika nemhuri yake vabve pachigaro. Pari zvino mhuri yavanasibe yatonga nyika yeTogo kwemakore makumi mashanu. Vanhu vanopfuura gumi nevasere vakuwadzwa vazhinji vachipiswa zvichitevera kuputika kwaitika muchitima chinotakura vanhu muLondon nhasi mangwanani. Mapurisa ari pakati pekuongorora asi ari kuti izvi zvakonzerwa neavo vanopfurikidza mwero. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kusimuka mangwana vachienda kuNew York kuAmerica kumusangano weUnited Nations General Assembly uko vari kutarisirwa kutaura svondo rinouya. Asi rwendo rwavaMugabe urwu ruri kukonzera mutauro munyika, vanhu vakawanda vachiti vaMugabe vari kushandisa mari yehurumende zvisina musoro panguva iyo nyika iri kutatarika. Vanoziva zviri kuitika vanoti rwendo urwo rutyadya mari inodarika mamiriyoni gumi emadhora. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanoziva zviri kuitika vanoti vaMugabe vari kuenda kuNew York nevanhu vanodarika makuma nomwe, avo vanosanganisira mudzimai wavo amai Grace Mugabe, vana vavo amai Bona Chikore, Chatunga Bellarmine, Russell Gorelaza, mukuwasha wavo Simba Chikore, pamwe nemakurukota nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Mamwe makurukota nevamwe vakuru muhurumende vanonzi vatove muNew York kuitira kuti vazotambira vaMugabe pavanosvika panhandare muguta iri nemusuwe svondo. Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vatanga kurava Mugabe semunhu ane humbimbi ndoga uye anoda kuguta iye nemhuri yake nyika yose ichiyaura nenhamo. Mumwe anorwira kodzero dzevanhu uye ari mumwe wechidiki muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vateri mutsvanga vati vaMugabe vava kuita nyika sekambani yavo. Vatiwo vana vavaMugabe vaifanirwa kunyimwa magwaro ekupinda muAmerica nekuti havasi kunoita basa rehurumende.
Munhu asina tsitsi nekutambudzika kwatiri kuitika muno munyika, vanhu vari kushupika, vanhu havana chekudya, vanhu vari kurarama kiuma bengi. Saka zvinhu zvinonyadzisa kutakura nemuzukuru kuenda kuAmerica. Iyo hurumende yeAmerica tinotoshamisika nekukashika madzo kuti dai isina kuburitsa mavhiza ekuti vaende kuAmerica ikoko.
Munyori mukuru musangano runomira vadzidzi muzvikoro zvepamusoro vamakomborera haruzivishe vanoti mari iri kutambiswa navaMugabe yaikwanisa kubatsira vadzidzi vakawanda nemari yedzidzo pamwe nekutenga mishonga yemuzvipatara.
Saka zvokuti vaMugabe zvinoratidza kuti havasisinei nesu, havachafanga kunge vari mutungamiriri wenyika inei. Mutungamiriri wemhuri yavo nokuda kunga ari mutungamiriri wenyika inei vangadei vasina kuno kuwesta mamiriyoni gumi wawo ari kuenda nawo kuNew York vachizama kuita zvimwe zvinhu zvokuti tionekwe kuti vachisponza education, vachisponza maindastry kuti asumuke, vachisponza kuti mabhengi awane mari.
Mumwe mugari wemuHarare vaEdgar Gweshe vanotiwo kuita kwavaMugabe kunozvidza nyika uye kunoburitsa makaro ane mhuri yavo panguva iyo nyika yese iri kuchema.
pachashandiswa mari yakawanda zvisingaiti nokwanisa kuti inge ichiita zvimwe zvinhu nekuti mungada kutarisa kuti titarise chaizvo kuti chatunga chaanonoita kumusangano weUnited Nations hapana chaizvo chatingati anofambira ikoko saka yakuita kunge nyika iri kutongwa zvemumba zvaitaurwa zviya kunzi nyika yakutongerwa mubedroom I think ndo zvataakuona
Mutauri wemultiracial Christian Democrats vaSebastian Mupfumbi vanoti vatungamirira vafanira kuita zvinhu zvakadai zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi
tichizvitarisa pachikristu zvinhu zvisina kururama nokuti nyika pari zvino yakaomerwa tinofanira kunge tiri kutosungirira tushoma twatinato kuti zvinhu zvedu zvifambe asi dai zvichinzi wanga wari kuenda kuholidhe zvavo wari palivhi waikwanisa kuenda nemhuri yavo asi kutakura mhuri tichienda nayo kuofficial duty zvinhu zvisina kururama baizvozvo
vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vatiwo vashamiswa nekuita kwavamugabe vachitiwo bhanga guru rinofanira kutsanangura kuti mari yakawanda kudai yakabvepi iyo nyika isina mari
yakachenjera yekushandisa tingangoti mari dzemataxpayer zvakakosha kuti izive kuti nyika iri kutambudzika nemari iyi mari ichange ichishanda maus dollars uye handifungi kuti chero kuri kunzi dai anga achinzi ndo mabenefits ndo amwa avanofanira kunge vachiwana nekuti simari dziri kutoshayikawo nenyika taenda kuda kutozoziziva kuti imari yakabva kupi uye reserve bank yakawana sei mari yakadaro pamwe ndo vanenge vachituma vanhu kunotenga mari kumusika mutema
mashoko aya atsinirwa navamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vatiwo nemamiriro akaita zvinhu vamugabe vaifanira kuenda nevanhu vashomanana senzira yekuchengetedza mari
vanhu vari kufunga here nemanyaya dzekumararamiro ari kuita vanhu muzimbabwe mukaundo vanhu vaakungoteerawo raramo yavo ivo hama dzavo naanatezvara nevazukuru vavo vava vari kutakurana vachiita ndege dzenyika dzotakurwa kuti dziite zvinhu mateksi ana mushikashika wokuenda kopfuma vachitsvaga mari dzekunoko vachisenzesa mari yemuteredemu zvinotonyadzisa
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko vachris mushowe kuti tinzwe kuti sei vamugabe vari kuita izvi vazhinji vati zviri pachena kuti mhuri yavamugabe inenge ichitenga zvinonaka nekudya mari yevanhu vezimbabwe apo ivo vanenge vari kumusangano weun musangano wepagore weunga unoitwa gore rega rega muna gunyana uye vamugabe nevamwe vavo vakatemerwa zvirango neamerica vanobvumidzwa kuenda musangano uyu asi havabvumirwi kubuda munew york sezvo vachibvumidzwa chete kunge vari munharaunda isingapfuuri makiromita makumi mana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Hurumende yeUnited States yawedzera mari inopiwa ani zvake ane ruzivo rwekungawanikwa vakuru vakuru vemapoka anopfuuridza mwero Boko Haram iri kudhura zvivakwa zvehurumende mahofisi nedzimwe nzvimbo kumaudzanyemba kwenigeria zvichikonzera kurwisanisa vanhu vezvitendero zvakasiyana Abubakar Shekau mutungamiri weBoko Haram boka rinopfuuridza mwero riri kuda kubvisa hurumende yenigeria nemasimba kuti pagopinda hurumende yechimoslem kunzidzana kweboka iri nemamwe mabuka anopfuuridza mwero akaita sealqaeda nealshabab kwasimbisa boka iri mukurwisana nehurumende yenigeria Shekau uyo aimbove mutevedzeri wemutungamiri weboka iri akatora ukuru hweboko haram muna chikunguru 2010 Shekau murefu mutete uye mutema akazvarwa mudunhu renigeria rinonzi yobe pakati pa 1965 na 1975 chirongwa cherewards for justice chiri kupa mubayiro wemamiriyoni masere kuna ani zvake angavaudza pavangawana abubakar shekau uye vachaita zvese izvi muchinyararire kana paine anoziva kuna shekau ngaaudze embassy yeamerica iri padhuze navo kana kutumira tsambambozha kuinfo@rewardsforjustice.net Ichi chiziviso chinobva kuhurumende yeUnited States chamaverengerwa neni tanonoka wande.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yashika nguye kuti chimboenda kuna Mabulas Musanganya uye westudio 7 achitiudza zviri kuitika pafacebook.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei nhasi tanga tiri kutarisa kushushikana kuri kuita vanhu vakawanda munyika vachinyunyuta nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vari kutakura gurususu revanhu kusanganisira mhuri yavo vachienda kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa muNew York kuAmerica svondo rinouya.
Ndinonzi Lilian ndiri kuSouth Africa. Inyaya yekuti president vanoenda nevanhu vakawanda vachinoshandisa mari yakawanda kudaro munyika zvinhu zvakadai sikuwandaone siri chinhu chitakanaka uye chinhu chine chimiro especially samwe tiri kudiaspora tiri kuna kudiaspora kune zvina kuti tiri kuda kugara kuno kudiaspora but inhau yekuti zvina zvina kumira mushe kuZimbabwe vanofanira kuti vashandise mari iyoyo kuita zvinhu zvine musoro kana mukatarisa maroads kuZimbabwe maaccident hobo ari kuitika kuZimbabwe vanofanira kutora mari iyoyo vakagadzisa maroads
mukoma atemba ndinogara kupeter maritzburg south africa inyaya iyi haisi inyaya yakanaka kuti president vaite zvinhu zvakaita saizvozvo because nyika ine matambudziko akawanda mishonga chiri muchipatara urombo hwenyika vana maschool fees haasi kunyatsokubatira zvokuti iko kukwidza kwaunode kuita vanhu vakawanda vachienda kupasiriraiti vana reiro inofanirwa kubatsira vamwe vanhu.
Tinenge tine mumwe wemuno muamerica mukoma Promise Sande vachange vari kukuratidzira kuri kuitwa iko kuNew York. Regai timbotaura navo tinzwe.
Urongwa huripo ndehwekuti zvizvarwa zvezimbabwe hatisi kufara nematongerwo ari kuitwa nyika yedu. Tiri kuratidzira izvo chekutanga kugadzirisai nyika yedu. Tiri kudawo kuti munyika medu muve nerule of law. Tiri kuda kuti mahuman rights situations aimprove. Vanhu vedu vakudzvanyirirwa vari kumbunyikidzwa.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos chawana mukana wekuenda pamusoro pemakundano eCastle Lager Premier Soccer League kekutanga kubvira makundano emwaka uno atanga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chiri kuda kungorova Cape United chete mumutambo unodaidzwa kunzi Harare Derby muRufaro Stadium nesvondo kuti chiende panhongonya. Pemakundano aya nepoint imwe chete vachisvetuka Chicken Inn FC Platinum idzo dzine mapoints makumi mashanu nerimwe chete. Pari zvino Dynamos ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe zvekuti ikaita mangange inoramba iri pachinhano chechitatu chairi pasi pemagamecocks nekugona kunenge kudada nepoint imwe chete. Magamecocks nogona kunenge kudada havana mitambo svondo rino sezvo vePremier Soccer League vari kupa nguva ino kuzvikwata zvine mitambo yeLeague yakatsaririra neizvo zviri kutamba mitambo yepasi pasi muchibuku Super Cup. Pakapedzisira kusangana Dimbare neMagreen Machine masvondo matatu apfuura, makepekepe akazvambaradzwa 2-0 asi mumwe muteveri mukuru wechikwata ichi vaPeter Mugwagwa avo vanobva mumusha weri muka mukadoma vanoti iko zvino rave janha ravo.
This week to win as this week to wazwa atiti kwega kaviri neDynamos hazviiti tinowazwa this week 2-0 2-1.
Asi Dynamos yacho haisi yekudherera sezvo isati yarohwa pamitambo yayo minomwe yapera yakateverana. Kunyange hazvo vakaita mangange neHighlanders svondo rapera, sachigaro wevatsigiri vechikwata ichi muHarare vaChristopher Mandija vanoti hapana chiri kuvatadzisa kutora mukombe weLeague mwaka uno.
Hapana chiri kutadza kuti tinge tingatora league because we've got the players, the season the players, no, so we have to go for the league.
Zvikwata izvi zviri kupinda munhandare zvisina vamwe vatambi vazvo avo vakarambidzwa kutamba mutambo uyu nevePremier Soccer League nemhaka yemakadhi avo akawandisa. Cape United ichange isina Valentine Musarurwa panguva iyo Dynamos ichange isina Lincoln Zvasiya naTaona Chikunza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa mutauro uri kubuda pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlazilichomi lanhlanu kumpandula 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje besilethe i-petition number 10 sicela ukuthi ama-organization and all the countries ba-intervene eZimbabwe njengoba kuzovota next year 2018 ukuthi besicela ukuthi indaba yodlame iyehlise abantu bangarethwa abantu bangahlukunyezwa ikakhulu abesimame labantwana.
Abenhlanganiso ye-Women of Justice Arise bayatshengisela besola ukukhahlanyezwa lokudlwengulwa kwabesifazana.
Bakhonatsho ngokuthi yenzekela ukuthela izizwenzi futhi educate you.
I-commission ekhangelane lezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iyachasisa ngamalungiselelo ayo okhetho lomnyaka ozayo. Umsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT sengudokotela Thokozani Khuphe ngemva kokugqiba izifundo zakhe ze-PhD. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ye-Women of Justice Arise ebunjwa ngabesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala eNgilandi elamuhla batshengisele kulelo lizwe besola ukudlwengulwa kwabesifazana eZimbabwe. Abesifazana laba batshengisele ngokuya emahofisini enhloko kahulumende yakweleBhilithane unkosikazi Theresa May ukuyafikisa ugwalo olulezikhalazo zabo. Kuvika intatheli zindaba yethu u-Ezra Chisa Spanda.
Abesifazane behoja bathe besuka lapho baphinde bafola batshengisela emahofisini omele wase-South Africa wase-Zimbabwe kweleBhilithane besithi kujwayelekile ukuthi ngesikhathi sokhetho abesifazane labantwana bayahlukumezwa ngabasombusazwe njalo badlengulwe yilaba abakhankasayo. Umkhokheli wehoja ongenjalo wayesungulayo unkosazana Deborah Jani uthi inhloso yokutshengisela ngoba namhlanje yikuba sebesungule umkhankaso wokukhuthaza abasombusazwe ukuthi bavikele abesifazane. Lapho-ke sebesukume bathatha inyathelo lokuzikhulumela indingeko zabo lokuthi ilungelo labo lilondolozwe hathi ukucindezelwa loba ukuhlukunyezwa ngoba bethethe lelo nyathelo. Omunye njalo obekhona ukutshengisele lokhu unkosazana Madeline Moyo ochisa ukuthi inhlanganiso vele imeleni.
Women of Justice Arise is an organization that supports abantu besifazana who are here in UK who are suffering through rape and all other domestic violence and also back home in Zimbabwe like we are called.
Uqhubeke echasisa ukuthi namhlanje batshengisele befoda ngokuthula bezonikeza ugwalo lezikhalazo zabo olwe-petition.
Namhlanje besilethe i-petition number 10 sicela ukuthi ama-organization and all the countries ba-intervene eZimbabwe njengoba kuzovota next year 2018 ukuthi besicela ukuthi indaba yodlame iyehlise abantu bangarethwa abantu bangahlukunyezwa ikakhulu abesimame labantwana yibe sibakhalela kakhulu ukuthi babe nayo i-right yokuvotela which ever party they want to vote for or if bangafuna ukuvota nakhona futhi kubuye kubo.
Uphinde wachazisa njalo ukuthi abesifazane baseZimbabwe kumele labo batholise ithuba lokuthi bazikhethele abakufunayo ikakhulu kathesi lapho ilizwe libhekane lokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ka-2018 lokudinga amalunga edale lephalamende kanye nomongameli.
Khona lokhu esikubona kusenzakala e-British ma kuvotwa abantu abangomama beresetha behlonitshwa yikho esikukhalelayo ukuthi laseZimbabwe kube njalo kube le freedom kungabi le fear. Wonke ama-parties whether yi-MDC whether yi-ZANU PF wonke ama-parties kungabi lokuhlukumezwana kwabantu besifazane abangakwazi ukukhuluma ngoba ngeke beze bakhuluma. Incindezelo ikhona sibeka phezu kwencindezelo. We have brothers and sisters abazalwa through i-rape esikwazi ukuthi ngesikhathi sekuvula undo mama bethu babehanjiswa bepiwe nje abobaba barecho ngamasotsha kuzala abantwana. That's why we know what is happening in Zimbabwe and sikhalela ukuthi sicela ukuthi le nto leyo inye.
Bebekhiya becula besethula imibiko emibuthanweni lo wokufola betshengisela abesifazana behoja. Besekelwa njalo ngabezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-RAW, abeZimbabwe Community Association, lezinye nje inhlanganiso eziningi-ningi. Bakwenza konke lokho phansi komkhankaso wabasanda kuwusungula ophansi kwesihloko esithi My Right to Vote, Not Your Right to Rap, ohlose ukukhuthaza ukumiswa kodlame oluqondiswe kwabesifazana beseZimbabwe abaphathi kwelizwe langaphandle kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngisengilandi ngu-Ezra Chisos Banda.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kukhetho iZimbabwe Electoral Commission itshele umbuthano obukobulawayo namuhla ukuthi asefike kuzinga eliphezulu amalungiselelo ayo awokhetho lomnyaka ozayo. Kuvika intathelizindaba yethu obathabile Masuku.
Ubulawayo sephiwe ama-BVR kids angu-110 akhangelelwe ukuthi azabhalisa abantu abafika 444,000. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wokwazisa inhlanganiso ezizimele zodwa kobulawayo lamhlanje. Ekhuluma esemahofisini ezek, u-District Elections Officer, unkosikazi Sithembiso Khuphe, uthi uhlelo lokubhalisa abafuna ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo luza kwenziwa ngamahlandla amane kobulawayo. Amahlandla lawo azakhangela indawo eziphithizelayo eziqentini zakobulawayo. Unkosikazi Khuphe ugcizelele wathi uhlelo lolu lokubhalisa lukhangelele ukufinyelela abantu abafika inkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi amane lane, 444,000 kobulawayo kuphela endaweni zokubhaliswa ezilikhulu lasikhombisa, 107.
Will assist us when we've got the dates, the actual dates, it's just cut up on the ground. Then we are going to work together and educate people. Usually, we now are taking 7 months because we've got roadshows again. Even this time, we are going to have the roadshows.
Ekuzelela ukuthi uhlelo lokubhaliswa luzaqhutshwa kanjani, u-Provincial Elections Officer, umnumzana Innocent Ncube, uthi uhlelo lolu lwenzelwa ukuthi kutholakale uluhlu lwamabizo abantu abazavota ngo-2018 olungelabantu abafayo njengalolu oludala, njalo ibizo lomuntu munye ngamunye lizavela endaweni eyodwa yokuvotela.
Wena useyakala izolo uVP Mpho simrejistile yana, kodwa-ke ibizo lakhe lizaphoselwa eMbuza, uward 1 weMbuza, ngokuhlala khonapho.
Uhulumende weZimbabwe uqale uhlelo lokupha abantu izithupha kunye lengwalo zokuzalwa phambili kokuba baqale ukubhalisa ukuvota, ukwenzela ukuthi abantu benelise ukubhalisa ukuvota sebelezithupha. Lokhu kuvezwe nguProvincial Registrar unkosikazi Jane Peters emhlanganweni lowo. Abantu ilizwe lonke jikelele bamatasatasa bezama ukuthatha ingwalo eziqondileyo zokuzalwa kumbe izithupha, kodwa laba abasebenzi zela inhlanganiso ezizimele zodwa bathi lolu hlelo lukahulumende soluzenza engani abantu bebesehluleka ukuthatha amaphepha aqondileyo ngenxa yemali, khona okwehlula abantu kulubandlululo kanye lezindingo eziningi ezifunwa yihofisi yokuthatha amaphepha. Izeki ikhuthaze inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zisebenze kabanzi ekumemethekiseni ilizwi lokubhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula.
Uhlelo lwezemaphandleni kusasa silomlimisi, njalo sixoxa ngamalungiselelo okulima.
Umuntu kufanele azilungiselele ukuthi ngalesi sikhathi sesiyangena esikhathini sezulu, likuthole usulimile, usugrisile amakhuba, lamaketani, lamajokwe, lamatrekta.
Tiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni kusasa.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula.
Umsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe sengudokotela Thokozani Khuphe. Hachi udokotela okwelapha kodwa udokotela ngoba esegqibe izifundo zakhe ze PhD. Umakhupe ngomunye wamakhulu abafundi abaqede izifundo zabo ekolishini le University of Zimbabwe namuhla. Njalo baphiwa izithupha zabo ngumongameli Robert Mugabe. Umgabe uveze sobala ukuthokoza kwakhe ngokubona uMakhupe efika kubanga lokuba ngudokotela. Wamqabuza esandleni emenzela amhlophe. Abakubandla leMDC labakuzanu PF labo baveze ukuthokoza kwabo ngokuchayela uMakhupe ihlombe. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo obekhona emkhosini lo ubonakale bobotheka njalo uphinde wenzela uMakhupe amhlophe enkundleni yeTwitter lapho alobe khona ukuthi amhlophe Dr. Thokozani Khuphe, this is your day, hashtag thola ukuthi you've done us proud Makhupe. Ithesis yenziwa nguMakhupe kucwaningo. Ithesis yenziwa nguMakhupe ilesihloko esithi The Informal Sector and Empowerment of Women, a Case Study of Women Retail Traders in Flea Market in Bulawayo, Zimbabwe. Kulivetalk lamhlanje sixoxa ngohlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olusungulwe ngumongameli Robert Mugabe eHarare izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kule bomba elidubuke esitimeleni ngesikhathi kuphitizela edolobheni leLondon kweleBhilithani namuhla, abantu sebeqede umsebenzi sebephindela emakhaya kwalimala abantu abangamachumi edlula amabili 22. Amapholisa athi abalimeleyo balimale kancane okokuthi impilo zabo kazikho engozini. Athi njalo le imsebenzi yabalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo. Amalunga edalela ePhalamende kwele Togo aqalise ukuhlaziya udaba lokuthi umongameli kumele ancintise okwamahlandla amangaki ngemva kwamaviki athile abantu balelo lizwe betshengisela besithi bafuna isisekelo sombuso siguqulwe. Umongameli eFaure Nasimbe okhona okwamanje asuke esikhundleni lemuli yakhe. Izizalwane zeZimbabwe seziveze insolo yazo ngohambo lukamongameli Robert Mugabe ekhokhela iqula labantu abangamashumi ayisikhombisa elokuya emhlanganweni omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ngapha eNew York eMelika. Imuli kaMugabe yonke okugoqela umkhwenyana wakhe umzukulu kanye lonkosikazi wakhe labanye ngabanye babantu abakuleli qula kungabalwa abazamendlalela indlela kubika uNompumelelo Moyo.
IZimbabwe iphakathi kwezijeziso zomnotho, umumo wezigaba zonke kwezemali elizweni umi manzonzo, abantu bathwele nzima ukuba bahole kumbe bathole imali emabhanga. Iningi labantu ezweni alisebenzi, abasebenzayo bahola nzima. Kungalesi simo ke abantu abathi okudanisayo ukuthi ngelanga umuntu oyedwa kuqula eliya eMelika uzaphiwa inkulungwane lengxenye yamadola i-$1,500 ngelanga eyokusebenzisa okwensuku ezilithumi. Uhambo lolu lukhangelele ukuba lendleko yezigidi ezilithumi zamadola i-$10 million kungabalwa izigidi ezintathu yengozi ayitholayo lapho ephuma ezweni. Izibhedlela azilamithi intengo yokudla iqansa malanga onke emavinkilini. Inani labantu abathengisayo selisedlula abathengayo. Unkosikazi Zandile Sifelani uthe umgabe ngumuntu ongalazwelo njalo kafanelanga ukubusa.
Kungaba njani esikhathini esinje ukuthi ubaba eke ezithobe sibe ukuthiwa ama-adjustment, fiscal adjustment. Thina ezindlini awusafani, sesiziphethile sazigqoqa ngoba sibona ukuthi isimo sibi. Yena njengobaba welizwe kamele ukuthi esitshengisile ukuthi kuyenziwa njani. Ngimi kukhanya ukuthi ngumuntu ongelazwelo labantu, ongelathando labantu. Asiyali njengomongameli ukuthi ubaba umele phume ehambe esebenzeleni ilizwe. Kodwa nxa sokume nje amboni njengani ngubaba osifaneleyo ngoba akalazwelo ngathi.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe lokhu utshengisa ukuthi umongameli kaboni umumo osezweni. Abantu balala emabhanga bedinga imali kodwa yena uyayichaphaza.
Uyasidanisa kakhulu lokho esikuzwayo ukuthi umongameli ugcwalisa indiza yonke ngezihlobo labangani bakhe. Besiyasebenzisa imali eyizigidi nezigidi zamadola, kanti ke lapha ekhaya sibona abantu belala emabhanga imali beyidinga ubusuku lemini bengayitholi. Sibona ngani lokhu kutshengisa ukuthi umongameli umumo okhona elizweni kawuboni njalo kalandaba lawo uma ekuwuthi ukhangele. Ubengamelanga echaphaze ngale ndlela limali.
Ohlaziya ngezombangazwe umnumzana Nkululeko Chuma uvumelane lo Sithole ethi balokudana ngokuchaphazwa komnotho welizwe abantwana belamba bengayi ezikolo kodwa kube lemali edlaliswayo iphiwa imuli kamgabe.
Uhambo lolu olukamongameli olukhanya luchabalalisa umnotho welizwe kuyasidanisa ngoba sisesigabeni lapho umnotho welizwe uyaphansi, abantwana bengayi ezikolweni, ezibhedlela kungelamithi kungelani, yonke into ingekho. Kodwa bese kuyatholakala labo bantu bephiwa leyo mali futhi beyiphiwa iyikheshi iyimali i-US dollar emabhanga kungela mali, abantu belala emabhanga kodwa labo bantu bevuka bephiwe leyo mali engako. Kuyasithelulaka, kuyasicunula, sesibona lo 2018 siphuzile ukuthi sikhiphe lo muntu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Andrew Nyoni uthe okunje akuvumakali ngoba ilizwe limi kubi kwezomnotho.
Sitho kunje kakuvumakali uma sikhangele i-liquidity crunch lesibhekene layo eZimbabwe. Imali ekambe efika izigidi ibisiyadlaliswa ngaphandle kwelizwe, lokhu yiko kubhidliza umnotho ongaphezu kwamandla wonke. Sithi akumiswa.
Okwamanje iZimbabwe ayilamali engeyalo sibili. Abantu basebenzisa ama-bond note, imali zamanye amazwe ezibalisa idola leMelika, ipula leBotswana, leRand leSouth Africa yizo imali ezisebenzayo. I-bond note alitholakali emabhanga, abantu batshona befolele belinde ukuthi mhlawumbe engaba khona ozogcinisa imali labo bathole, kodwa iningi labantu alisagcinisi imali emabhanga. Ukuya labantu abangamachumi ayisikhombisa eMelika kucunule iningi labantu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lebengotshikilo bhanqa 1-1 lele Zambia lamhla emdlalweni wespaya sika Group A kumncintiswano weCOSAFA Women's Championships oqhutshelwa eZimbabwe kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZambia elaziwa ngegama elithi Shipolopolo yile liqale ukuhlohla ngehlandla lokuqala elo mdlalo, njalo lihlohlelwe nguBarbara Banda, kwathi iqembu leMighty Warriors lilinganiselwe ngumgadli uRuthendo Makore ngehlandla lesibili. uMakore uselichayele emambuleni kahlanu kumidlalo emibili njengoba emidlalweni wokuqala mhla kusungulwa imidlalo yehlohlekane lapho iqembu leZimbabwe linqoba eleMadagascar ngefokanya. Uselichayele kaningi emambuleni ngomgadli welizwe leMalawi uThabita Chawinga, yena uselamagoli ayisikhombisa. UChawinga uhlohlekane emidlalweni weqembu lakhe leMadagascar namhla ekuseni lapho iqembu leMalawi linqobe khona nge 6-3, ikanti emidlalweni wokuqala ngolwesithathu uhlohleka 3 benqotshwa nge 6-3 liqembu leZambia. Umqeqeshi weqembu leZimbabwe uSithethelelo Kwinji 15 Spanda ukuthi bayemukele impumela yomdlalo wanamhla loba nje amathuba okunqoba abekhona.
Sidlale kuhle ngehlandla lesibindi yikho kwenza ukuthi sikwanise ukuthi senze sithole igol kotheli ivili eyiigol ngoba vele second half besibe seyasine yabo. So ngathi I'm very happy. I-results lebona ngani ibise considering ukuthi
iqembu leZimbabwe leZambia alingene ngemiklomelo wonke lemiklomelo emine kuthi leMalawi lemiklomelo emithathu ikanti leMadagascar lilamklomelo. Iqembu leZimbabwe lizadlala leMalawi ngesonto enkundleni eluveve ngehola lesibili emini ikanti ngesikhathi esifanayo iqembu leZambia lizabe lidlala leMadagascar enkundleni ePapa Fields. Amaqembu afakwe kuzibaya ezintathu njalo lawa azaphutha imidlalo ephezu kwengalane yemiklomelo yo azadlulela kusigaba esilandelayo ndawonye leqembu elizaphutha lisendaweni yesibili kodwa elizabe lile miklomelo eminingi kulamanye akusimo esifanayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba loStango loNongoma bephethe idlalate labo lakuqala elilesihloko esithi Thatha. Idlalate leli lilengoma ezilichumi eziqoqwe ngezinga laphezulu okwamagama ngeke watsho ukuthi ababili laba ngabahlabeleli abasacathulayo. USitango uyaziqumbaqumba imbambo zikaSathane kuthi intombi yakogodlwayo uNongoma phela laye abuye ayihlakaze imbira bese kuyaphuma uluju lwangempela. Abaningi mhlawumbe liyazibuza ukuthi kahle kahle ngubani uStango loNongoma.
USitango loNongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika, umculo ohlanganisa i-acoustic guitar le-instrument yethu yase-Afrika imbira.
Ontanga abaningi kulezi nsuku bagijima ngehouse labo hip-hop, lina kungani likhethe imbira?
Bekufisa ukuthi sibe lento ehlukile ezenza ukuthi abantu bathinteke emoyeni lengqondweni, ibe yinto yokuthi asonto nje ephelele emoyeni kumbe ejwayelekile nje edlulayo. Besenza umculo lo ukuthi ube ngumculo olesintu othinta impilo zabantu nje.
Ngize kuwe Stango, lise South Africa sikhuluma nje, lilama-shows khona ngapho kumbe livakatshile nje?
Lapha sisemzansi lapha silungiselela ukuya phesheya.
Akusichazisele ngama-shows enu aphesheya la.
Ama-shows ethu la aphesheya mbona ikhalenda yethu yonke nje ikhona ku-internet yatholakala.
Ababili laba balamagigi ngenyanga ezayo emazweni agoqela eSlovakia, eAustria kanye leGermany. Sikhuluma ngani kulingo?
Sikhuluma ngokuthi uyabona nxa uyavuthenza into kufuze ube lokuhlakanipha okungaphezulu kwabantu nje abathambelayo. So yiso isambulo lesi okufuze ukuthi sibe phakathi komuntu lomuntu sesikubonile thina like kusociety everywhere ukuthi nxa kungala sambulo into azihambi kahle nje.
Ilotshwe ngubani lingoma? NguStango nguNongoma.
ingoma thina sizloba sibavili ngoba okwenzakalayo usuka kube le idea and then leyo idea iyadevelopa phakathi kwethu sobabili sidevelopa size siyiphushe sibabili.
Kukhanya bugxilile ubudlelwano benu, yikuzwisisana kuphela kwezomculo kumbe kukhona okunye okukhona?
Hayi, ntungamili. Yazi ukuthi ezinye izinto izivele ezidalwe ezindlela eziyo yona. Ngakho engakutsho nje mina ukuthi mina lo sitango sisebenzisana kahle kakhulu. Ngikho konke nje esebenzisana kikho.
Hayi, olendlebe uzwile khonapha. Ezinye ingoma ezikudlala teleli zigoqela u Keep Moving phezu konke lo obulawayo. Stango lonongoma bekukuhle kubalani kuhlelo. Umnandi umculo wenu liqhubeke lisenza okuhle njalo liyabahlabelela mpela belungu khona le e-Europe.
Siyabonga ntungamili labalaleli abakwaziyo bangasithola ku-Facebook page yethu, abanye ku-Twitter, abanye sizahlangana e-Europe noma kuphi lapho sizobeshaya khona. Ikhasi lethu le-Facebook nguStango and Longoma, ku-Twitter nguStangoma ZW. Siyabonga.
Can you not hear the voice in the distance? Calling from the mountain. Calling from the sea, you be so lolo. Calling from the mountain, calling from the sea, you be so lolo. Yama, anira me.
Sabela kamnandi ke lapho uStango lo Nongoma. Uyabukeka umsebenzi wenu Stango lo Nongoma, liqhubeke impela lihlabela kuproducer wabo uRamadu. Uqhubeke lawe usiphethe khonapho esidukweni Ramadu. Uyabukeka impela umculo wenu. Ukuzigqiba ke sikhangele ebezihamba phambili. Abenhlanganiso ye Women of Justice Arise bayatshengisela besola ukudlwengulwa kwabesifazana. Unkosazana Thokozani Khuphe sengudokotela, hatshi udokotela wokwelapha kodwa ngoba segqibe izifundo ze-PhD. Olibhalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.